manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 27 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro-soro rorambidza dzimwe nhengo dzeCCC nemamwe mapato kukwikwidza musarudzo.
Mungano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica. Unobatsira kuti pave nekutyidzana panyaya dzakawanda-wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vopa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chikopokopo pachena. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakwanisa kurwisa uori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare re-electoral court muBulawayo nasi ramisa nengo gumine mbiri dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nedzimwe natu kubva kune mamwe mapato kukwikwidza musarudzo dzeparamende nechikonzero chekuti dzakaendesa magwaro adzo kudare re-nomination court musi wa21 mwedzi wapera nguva dzaidiva kuti munhu ange aisa magwaro ake dza4pm dzadarika. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Mutongi wedare iri Justice Mungani Njovu pamutongo waturwa na Justice nokutula moyo vange vakavamirira vati dare nomination court rakakanganisa kutambira magwaro enhengo idzi musi wa21 na22 chikumi nekudaro havafaniri kubvumidzwa kukwikwidza. Nhengo dzezano PF ndidzo dzakaenda kumatare kuti veCCC varambidzwe kukwikwidza. Gweta rangi richimirira nhengo dzezano PF Advocate Tembinkosi Magwaliva vati mutongo uyu waratidza kuti dare ratevedza mutemo.
Kana zvakakanganiswa zvinenge zvakakanganiswa hapafaniri kuita vamwe vanopiwa mikana yekuita zvisina kuzoiswawo kune vamwe. Saka vanhu vese kana vanzi zvinopera na4pm zvazvimboperawo na4pm hazvizoda kuti pange paine vamwe vanozovhurirwa masuo manheru kusvika kuma11 kusvikana kune rimwe zuva vachivhurirwa vachavarete. Saka vanofara nekuwani.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, mutauri weCCC Advocate Fadzai Mahere vati bato ravo richapikisa mutongo uyu vachiti vanhu vane kodzero yekusarudza vavanoda kuti vavamirire mudare reparamende. Mune imwewo nyaya, mutongi wedare Electoral Court muHarare Justice Nevai Wamambo nhasi varasa chikumbiro cheCCC chekuti vanhu vari kuda kukwikwidza vakamirira bato iri zvisina mvumo varambidzwe kupinda musarudzo richiti bato iri harina kugutsa dare kuti paive nemusiyano pavanhu vakasaina magwaro evanhu ava pamwe nevanhu vakadomwa nebato. Gweta revanhu vakanyoresa kupinda musarudzo vasina mvumo vatina Shezindo vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vanhu ava vakashandisa mutemo pavakaendesa magwaro avo nomination court.
Dare raongorora rakataura kuti mutemo wakashandiswa kunota apiwa hausiriwo ndochekutanga. Topinda mumamerits zvakataurwa zvacho zvizhinji zvanga zvisina kunyatsonangana nenyaya kana zvazvisiri kunyatsoburitsa umboo hwavo chirakidza. Maclients edu anga ari kunzizvo they are bogus, they were really bogus. So we stand by what the court has said.
Asi mwenengu ye Triple C angeri mudare paturu wa mtongo uyuwa Jameson Timber vauza Studio 7 kutimutongo wa nasi uchapiki swanewe rujinji musuwa 23 nyamavuvu.
Vanu vanzi nasi awa nezeki ndevedu awasi vedu saka nyeye isu chia ipezera musuwa 23 kubalot box. Masitizens wanoziyo makandisi awa ndiwa nani. Ndio wachano votera ewa. Wakaisikwa nefazi ne ZANU-PF. Wacha votera uone fazi ne ZANU-PF.
Pane vanu wanudarika gumine vasere wakanyoresa kuti vakwikwidze pasi pe Triple C vasina mvumo kubva kubato iri. Izvo zvinoreva kuti mune mamwe matunhu pane nhengo mbiri kana nhatu dzichange dziine ruvara nemufananidzo yebato iri. Mune imwewo nyaya yange iri kumatare dare Electoral Court rarasa chikumbiro chamuzvare Linda Masarira veLabour Economists and African Democrats chekuti vabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika mushure mokunge mapepa avo arambwa nenomination court vachinzi vainge vatadza kubhadhara mari yaidiwa kuti vakwikwidze paine nguva kudare renomination court. Muzvare Masarira vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu wavadzosera kumashure.
Tichitarisa nyaya iyi ndakakundikana kuzadzikisa kubhadhara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission yairamba mari yemuno muZimbabwe. Haisi mhosva kushaya mari yekuAmerica, ini ndine mari yemukati menyika ino. Zvakare zvinotidzora shure kunyanya sevanhukadzi vari kuva varira kuti tive nekuenzaniswa pane zvematongerwo enyika. Zvino zvinosuwisa zvikuru asi ndinovimba kuti nekufamba kwenguva ndichagonawo kuwana mufaro wangu.
Gweta ravo vaAndrew Makoni vati vachatura danho rekuti vopikisa mutongo uyu here kana kuti kwete mushure mekuona zvikonzero zvemutongo uyu izvo zvisina kutaurwa mudare nhasi. Tichiri kumatare dare repamusorosoro reSupreme Court rati tichapa mutongo panyaya yavaSevia Kasukwere kuti vabvumidzwe kukwikwidza mangwana nenguva dza9 mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vapiwa chikopokopo nemutungamiri wenyika yeRussia pachena nhasi. Izvi zvazoiswa nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana padande mutande ravo reTwitter. VaMunangagwa vari kumusangano weRussia Africa Summit kuSt Petersburg wakakokerwa nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin watanga nhasi. Zimbabwe iripo pakati penyika nhanhatu dzemuAfrica dzanzi dzichapiwa chibage pachena neRussia zvakare. Ko, musangano weRussia neAfrica uyu wakakosha zvakadii kuAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Musangano weRussia Africa Summit musangano wakakosha nekuti musangano unoumbiridza ukama pakati peRussia nenyika dzemuAfrica. Unobatsira kuti pave nekudyidzana panyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira dzezveupfumi, dzezvematongerwo epasi rese nezvekudzivirwa kwekukanganisika kwenharaunda, ngati maenvironmental issues. Saka mukana wakanaka wokuti nyika dziwane kudyidzana.
Taona Zimbabwe iri pakati penyika nhanhatu dzapiwa chibage neRussia pachena. Muri kuona sei zvaitwa neRussia izvi?
Zvaitwa neRussia hongu zvinoda kutendwa nekuti kupuwa chinyangwe chidiki chakaita sei hakuna kufanana nekusapuwa. Asi tikada kutarisa tichienda kumberi handifungi kuti zvinonyanya kubatsira zvakanyanya nekuti zviri kudiwa neZimbabwe panguva ino zvinhu zvakawanda uye zvakakura zvinokunda kungopuwa chibage chinogona kungopera nemunguva pfupi pfupi. Saka aiwa zvinotendwa, asi tinoda kuziva kuti hazvina hazvo zvazvinonyanya kubatsira takatarisa nematambudziko akatarisa neZimbabwe.
Ko, semaonerenyu sei vatungamiri venyika veAfrica vashoma vaenda kuRussia rwendo runo tichienzaniswa nepakatanga kuitwa misangano yakadai?
Nyaya yeRussia mukutaura kwevechidiki ndo inonzi iri kupisa nekuda kwekuti tikatarisa kuti Russia iri kukonana nenyika dzekumavirira dzakawanda sei, ukazoonekwa wozemberana neari kukonana nenyika dzakawanda dzine rubatsiro runobatika rwatiri kupa kunyika dziri kuAfrica, zvinoita kuti ukama hwako nenyika idzodzo husafambe zvakanaka. Saka nyika dzakawanda muAfrica dzinogona kunge dzaongorora nyaya idzi dzichibva dzaona kuti zviri nani kusawanikwa muchizemberana neRussia.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Commission inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri mugwara rakanaka mukupedza dambudziko reuori, zvichitevera kukwanisa kupedza dambudziko iri nezvikamu zvingangosvika makumi manomwe nezviga zviviri kubva muzana kana kuti 72% gore rapera. Asi mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti uori huri kutowedzera munyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomishen iyi, sachigaro veZAC Justice Lois Matandamoyo vati gore radarika komisheni yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori. Asi vachizvirova dundundu kudaro, zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZAC vari kuitawo uori, zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamhu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachienda kupiwa mari, vaone kuti kupiwa mari hakuna kukosha. Saka tiri kuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization yedu yeZAC kuti mari handicho chinhu choka, asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kumiridza uori mukati mwenyika. Ndiko kuti chikwama chehurumende chikure, kana chikwama chehurumende chakura, mari dzinobva dzawanda kuwanda.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro. Naizvozvo mukuru weZRP Vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumidze maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe, asi takatarisana naizvozvo isu vose vakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka, kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero cheCorruption Perception Index. Kunyange zvakadaro, munyori wekomishin inoona nezvematare yeJudicial Service Commission JSC vaWalter Chikwana vaiyemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZAC mukurwisana neuori munyika.
Mazuva vachitaura veanticorruption chairperson kuti maconviction edu iri pa72%, zvinova zvinofadza zvikuru. Tinoimba kuti vanhu vakaramba tiine momentum yatiinayoiyeyo tichasvika napa100%. So tinofara nemaitirwo ari kuitwa zvinhu.
Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana-siyana euori unoramba uchingowedzera, kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune macases akawanda, taona vamenshena macases anopfuura 200 avakainvestigeta ecorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda, asi kuinvestigetewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa uori zvamazviro kwazvo. Kana nyaya zhinji dzisati dzapera, hatione kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi vanoti kunyange ZAC iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba uchidzika midzi.
Kuda kutarisa zvekare panyaya dzemapoliticians edu, kuti vazhinji vacho mukatatarisa upfumi hwavainawo, upfumi hwekuti vari kuwana zvinhu izvi kuburikidza neuori, mapurisa vamwe vevanhu vanofanira kunge vachiona kuderedzwa kwenyaya dzeuori muno munyika. Asi ndo vamwe vacho vari kutoenda pamberi kana kuti vari kubatsirana nevanhu vari kuita uori muno nyika yeZimbabwe. Totarisa zvekare even mumajeri kune vanenge vasungwa vakabvisa idzo mari dzechoko muhomwe, vanhu vari kuzoburitswa nekuda kuti mapurisa vanenge vapuwa mari dzeuori. Ndichakutaura nezake kuti uori uri kudzikira, tikurona kuti uori uri kutokwirira.
Musangano wezak uyu waona pachitwa kurudzire kuti mataredzi mosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori wadzo, iyo iri padano remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiyo yedzimwe nyika dzine uori wakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe nasi yaparura zviri pamutemo gwaro remamiriro ewandu wevanhu pasi rose kana kuti World Population Report 2023. Izvi zvaitwa paurongwa weWorld Population Day wange wakarongwa nesangano reUnited Nations Population Fund waitwa muHarare nasi, asi dzimwe nyika dzakatoita urongwa uhu nemusi wa11 Chikunguru. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura muHarare nasi pamhemberero idzi, munyori mubazi rinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati madzimai nevanasikana vanofanirwa kupawo kodzero dzavo kuti vasarudze zvavanoda kana nyika ichida kubudirira uye kuronga mhuri.
Vamwe vangataura kuti nyaya yehuwandu hwevanhu inyaya inofanirwa kunge ichiindirana nemamiriro akaita yatingati ikonomi yedu yeZimbabwe kana kuti nyaya yemamiriro ekunze. Asi nyaya zhinji yabuda nhasi inyaya yekuti madzimai nevana vanofanirwa kunge vachipiwa kodzero yavo kuti vagogona kudisaida zvavanenge vachidii zvavanenge vachida.
Vamhike vati nguva zhinji madzimai emunyika ana mikana yesarudzo.
Madzimai nevanasikana hatisi kuvapa mukana yokunge vachikwanisa kunge vachidisaida zvavanenge vachida. Zvinhu zvizhinji iko zvino isusu policy makers zvinhu zvatinongoita tichidecide takamira tiri kwatiri tisina kunge tine involvement kana kuti tisina kunge tichikwanisa kunge tichiinda tichinoengenja madzimai nevanasikana vatatu.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wecommission inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission, amai Virginia Mwanigwa.
Tinoona kuti matanho ese ese anoda kunzi atorwe tichinge tichigadzirisa uwandu hwevanhu muZimbabwe zvinoda izvo kunge zvichive nevanhukadzi mukati, nekuti tinoziva kuti vanhukadzi ndo vanotakura pamhiri. Asi dambudziko ratinoona takatarisa society yedu inove inotongwa nevanhurume ndeyekuti dzimwe nguva chero dzimwe nyaya dzine chekuita nevanhukadzi dzinenge dzichitongerwa nevanhurume.
Muzvare Abigail Msemburi vanoshanda neUNFPA vati chakakosha panyaya yeuwandu hwevanhu kuronga kuti vanhu vanenge varimo munyika vangawaniswa sei raramo.
Tinofanira kupatana nehurumende yeZimbabwe kuti tione kuti tingabatsire sei kuti tione kuti muZimbabwe kana uwandu hwevanhu huchiramba huchikwira vangabatsirikane sei nokuona kuti vakwanisa kuvandudza kumadhipatimendi education, kumadhipatimendi kuhealth nekwese kunoda kuti kubatsirwe kuti vanhu vakwanise kuwana raramo yakanaka, raramo inobatsira.
Muzvaye Musemburi vati madzimai ndiwo anofanirwa kukosheswa mukuona kuti mhuri munyika dzingakura zvakadii. Vachitaurawo nezvenyaya yeuwandu hwevanhu, vamhike vatiwo rimwe dambudziko guru munyika kuroorwa kwevana vachiri vadiki pamwe nekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana. Gwaro reWorld Population Report rinotiwo pasi rese vanhu vanodarika mabhiriyoni masere, uye rinotiwo zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zvepamuviri pari kubatwa panenge pasina kurongwa, zvichinzi zvinokonzerwa nekusapa madzimai kodzero dzekusarudza zvavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa, uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muNiger vanoti vari kutambira kupidigurwa kwehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoum nechimwe chikwata chemauto nezuro. Vatungamiri ava havasi kuteerera zviri kutaurwa nenyika dzekunze nedzimwe dzemuAfrica kuti varemekedze utongo hwejekerere. Hapana ari kuziva kuti vaBazoum vari kupi. Vakuru vemauto ava vanoti vatambira kupidigurwa kwehurumende vachityira kudeuka kweropa. Vamwe vanhu vange vaine mireza yenyika iyi neRussia vange vachiratidzira muguta guru reNiamey kutsigira kupidigurwa kwehurumende. Munyori mkuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nasi vayambira nyika dzepasi rino kuti nyaya yekutyira kupisa kwepasi kana kuti global warming yadarika. Iko zvino pasi rose rave kupisisa zvakanyanyisa zvinotopfurikidza mwero kana kuti global boiling. Vange vachitaura apo sangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose reWorld Meteorological Organization and the European Commission's Copernicus Climate Change Service razivisa kuti mwedzi wachikunguru uno ndiwo mwedzi wapisisa zvisati zvamboonekwa munhoroondo yepasi rino. VaGuterres vati zvakakosha kuti nyika dzitore matano nechimbi-chimbi kugadzirisa dambudziko rekushanduka kwemamiriro ekunze. Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzemusi wa23 nyamavhuvhu, vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kuyambira kuti dzinogona kunetsa kutambira sezvo vamwe vanopikisa vari kurambidzwa nematare kukwikwidza. Nyaya yemhirizhonga ichienderera mberi kunyangwe pasati padeuka ropa uye gwaro revavhoti richinzi rakaita mamvemve. Sangano reAmnesty International nezuro rakati Zimbabwe haingaite sarudzo dzakachena. Hurumende yapedza makore mashanu ichityora kodzero dzevanopikisa kusanganisira kuvasunga, kuvaita kafira mberi, kuvarambidza kuita misangano uye kudzika mitemo inotyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende inoti zviri kutaurwa nemasangano aya ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vaFarai Marapira uye vari kumiririra bato rinopikisa reCCC musarudzo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMambipiri nezvekurambidzwa kukwikwidza kwenhengo dzebato ravo kuBulawayo.
Zvabuda kudare High Court kuBulawayo nhasi zvatishamisa, asi tinoziva kuti ndonzira yanga ichingoshamiswa navamunangagwa mukuda kuedza kuwina maelections aya zvine chisimba nekubirira, nekuti vanoziva kuti zviri pachena havambohwina. Mukatarisa nyaya yanga iri mudare kuHigh Court kuBulawayo, ine vanhu vebato redu reCCC vaiti takaisa mapepa edu nenguva zviri pamutemo. Kubva kwaitawo rimwe divi rerezeki vanogamuchira mapepa acho vari kubvuma kuti veCCC vakatipa mapepa avo tikavakepcha nenguva uye zviri pamutemo. Kwozoitawo vanhu vakaita manzwira-nzwira vanga vari kudzimba vanoti makaita mapepa enyu nguva dzadarika zvisiri pamutemo. Dare robva rachiteerera iro vanhuwo zvavo vaiva nemanzwira-nzwira.
VaMarapira, pindirai tinzwe.
Chokutanga chatoda kuti vanhu vazive ndechokuti ichi sezvati tuyesa hatina chekuita nezvek, uyezve hatina chekuita namatare enyika. Matare enyika anozvimiririra ari anda donho rejudhishari. Judhishari iri independent, zvek iri independent. Kuunganidzwa kunoita zvose vanogara matare nevanoshanda kuzvek zvinhu zvinoitwa muparamendi nemapati ose. Isusu hatinei uye hatitozivi kuti chii chaitika ikoko, nekuti isusu tiri kufamba nenyaya dzedu ndekutaura kuti vamunangagwa vavakanyika. Vamunangagwa vagadzira munzira, vagadzira mabridge, vagadzira madhamu.
Va mambipiri manzwa hanzi sanu piefiri ku nyanyo tarisa ne zvakaitwa ne mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa.
Chokutanga ndinoti hazvisi chokwadi kuti ZANU-PF ingamira ichipopera pachena kuti hainei nezvinoitika kumatare edzimhosva. Makavanzwa imi ivo vamutungamiri wenyika vakabira vashandisa muna 2018 vachipopera vega kumasvingo kwokuti isu we are the army, we are the police, we are the cops. Saka pane zviri kuitika izvi zvatiri kungoona tese tese, hapana chinoshamisa. Ndosaka muchiona tiine vasungwa vezvematongerwo enyika ana Job Sikala vapedza gore vari mutorongo vachitongerwa mhosva dzavasingazivi uye dzavasina kupara, uye nyaya yacho isiri kumbochuchiswa zvakanaka. Chechipiri, hachisi chokwadi kuti ZANU-PF ine zvayakaita papast 5 months chingaita kuti vanhu vade. ZANU-PF yakatora nyaya yemari, for example, ikati tinokupai mari yedu RTGS ichafamba iri 1-to-1 gege, asi mukatarisa muZimbabwe yese kubva Gokwe, Dinga, kusvika kwaMutare, kuzasi kwemaNikalin, hapana munhu anoda mari iyoyo nekuti haichareve chino. Mapurisa, masoja vanohora mari iyoyo havasina kana chiremera kana kufunga kuti mari iyi inombotengei. Mukatarisawo zvipatara kwatinoenda kunorapwa zuva nezuva, ukaenda usina mari yako yekunotenga bipi, yekunotenga pain killer kana waadmitwa, zvinoreva kuti wangotongerwa rufu uri muchipatara ichochocho.
Todzoka kwamuriva marapira manzwa zvataurwa navamambipiri, asi pane rimwe, pane mamwe mashoko akaburitswa neAmnesty International iri kuti iyo muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena nekuti vari kupomera ivo hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kwemakore mashanu adarika. Munoti kudii nemashoko iwayo?
Amnesty International haiurani nehurumende dzana Australia vana UK. Nyika dzacho dzinotuma tikosi hadzichoirirani naAmnesty International. Imo muno Amnesty International yakavhagwa nekuda kwokuti muno Amnesty International yaita hori vachiba mari pachavo dzavaitumigwa nemahandlers avo.
Vamambipiri, todzoka kwamuri, munotiwo kudii nezviri kutaurwa neAmnesty International kuti muZimbabwe hamungaitwe sarudzo dzakachena?
Bato reAmnesty International tinorikudza, tinoriremekedza, kwete nezvarabudisa zvino uno, asi nekurwa kwarakaita kubvira kuma70s uku apo mutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe vaEmmerson Dambudzo Mnangagwa vanga vatongerwa rufu nehurumende yevachena pamutana pebasa ravaita rekuda kusunungura Zimbabwe. Ndine urombo mukoma wangu ava vanonge vanotaura nyaya dzimwe dzacho vachidzitora kugopisa kuro nekuti vanoti Amnesty International yakavharwa muZimbabwe. Amnesty International haina kuvharwa muZimbabwe, ine mahofisi muZimbabwe ari zvino iri kushanda nehurumende yeZimbabwe paurongwa hwekupedza death penalty neimwe yacho nayekupedza machild marriage. Vari kushanda bhande nebhurugwa nehurumende yeZimbabwe. Handizivi kuti sei vakuru vasingoziva zviri kuitika munyika yavo. Chechipiri, hatinyengedze nekunzi 43 years after independence tingamira kukwira gomo kuti tagadzira mugwagwa. Shuwa tingapemberera izvozvo gore rino.
Todzoka kwamuri vamarapira, imwe nyaya iri kunetsa ndeye mhirizhonga. Bato renyu riri kupomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga, kunyange mutungamiri wenyika nebato iri vamunangagwa vari kubuda pachena kuti aiwa izvi havasi kuzvida.
Pari paishu yemisindo icho seZANU-PF, we are very clear, tiri kubuda pachena kuti hatidi misindo.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kune vari kumirira CCC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende muKadoma Central vaGift Mambipiri vanga vari parunare kuKadoma kwakare. Tombotarisa mnau dzemitambo. Makundano makuru emutambo wenhabvu yemadzimai kana kuti Women's World Cup, Nigeria Super Falcons yakunda Australia 3-2. uyewo Portugal yakunda Vietnam 2-0, United States chita mangange 1-1 ne Netherlands. Musa kanganwe kuti kuchirongwa chedu che Diaspora Forum nasi tinenge tichitaura nemadzimai nezvemamiriro akaita zvino munyaya dzesarudzo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 27 kuNtulikazi 2023 kuGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esithi Electoral Act awulandelwanga kuhle.
Umthetho ndaba we High Court uthi abameleyo ibandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo akumelanga bencintise kugedo olozayo. Umkhokeli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin unika umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina helicopter. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Icalele High Court selinqume ukuba amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change akumelanga ncintise kobulawayo kukhetho lwamalunga edala lePhalamende ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-nomination court ngonhlangula. Ibandla le-CCC lithi lizaphanyeka udaba lolu e-Supreme Court. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Isinqumo senziwe ngumantshi uBongani Ndlovu obemelwe nguJustice Nokuthula Moyo othe kusobala ukuthi abameli be-CCC lamanye amabandla baphanyeka amaphepha abo isikhathi esijayele, ngakho-ke kumele bangancintisi kukhetho oluzayo. Lokhu kukhomba ukuthi umphathintambo wezemali uSiqutha Mfundo uMthuli Ncube kulakho kungena kudala lephalamende engancintisanga e-Courtney Park, kanye nomnumzana Raj Modi eBulawayo South. Umnumzana Ngqobizita Ndlovu ligqwetha belimele abalitshumi nambili abamangalela amalunga e-TBC ngokuphanyeka udaba lolu emthethwendaba waphezulu ujabule okumangalisayo.
Aso ndaba yombangazwe abantu esibameleyo bathe besiza kithi bafaka kwabasobala ukubana bona isikhalazo sabo ngesokuthi umthetho lo esithi Electoral Act awulandelwanga kuhle ngoba unominating officer ngalelo langa wathatha amukela amaphepha ama nomination papers yona i-court isivalile after 4 PM. Indaba yona le court ngitho le judgment akulani lezombangazo kodwa kumayelana lezokhetho.
Enye inkokeli yeCitizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uzonde kabe ngesehlakalo lesi esithi umkhokeli webandla lakhe uNelson Chamisa nguye wadala lolu hlubo.
Saphuziswa ngenxa yokuthi kwakutshintshwa ama-signatures. Ngisola yena ngani ngoba nguye ukhetheka, kuzamele asitshele ukuthi uzabusa njani ilizwe kungelabulawayo. We need answers.
Omunye layo okhithiweyo ukuthi ancintise ngumsekeli kamongameli webandla le-United Zimbabwe Alliance umfundisi uFrank Mhlanga obencintisayo eBulawayo North kubameli bedala lephalamende usebuhlungini obukhulu.
Bangikhuphile lami yingcekeza nje le yidoti, kuyayangisa lokho, kuyayangisa kakhulu ukuthi singaphiwe fair play, fair ground. Ayikho fair le nto yenziwayo.
Igqwetha likamfundisi Mhlanga lichasisa ngesinqumo sikamantshi.
Kamangu Chafaza Chimsaro wade emele uFrank Mhlanga silusizi nge-judgment esiphiwe ikhothi namhlanje. Ibizo likaFrank Mhlanga kuthiwe lona kumele angalifakwe emaphepheni ama-candidates ka-20 ama-elections ka-2023. okwamanje sisamelele ukubala ijudgment ngokugcwele ukuze sibone ukuthi sithatha siphi isibanga esilandelayo.
Unkosazana Fadza Mahere esikhulume sebandla le-TRC uthi bazaphanika udaba lolu edalele Supreme Court nesiphangiphangi. Kaselezanga ukukhuluma ngodaba lolu laba kubandla le-TRC asebekhijiwe kukhetho lwamalunga edalele parliamente bemele ibandla leli. Idalele Supreme Court lilahle isicelo sikankosazana Linda Masarira esokuthi kumele ancitise kukhetho lukamongameli. Wamisa ukwenza lokhu kulandela ukwethulwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission eyathi waphuza uphanyeka amaphepha akhe e-nomination court. Kusenjalo umthethandaba we-High Court eHarare namuhla ulahle udaba le-TRC lebakade bezama ukuvimba abancintisa besebenza igama lalelo bandla bengakhethwanga ukuma-double candidates. Umnuzana Thinyathi Zinto ligqwetha ebelimele abalitshumi lanye 14 okuthiwa ngama-double candidates.
Sifundileyo asikhangele ukuthi umthetho uthini. Umthetho uyiko konoku akuseyebuyeleki ngemuva njalo akutshintshi.
Enye inkokeli yebandla le-TRC umnuzana Jameson Timba usola isinqumo lesi.
Sobala ukuthi indaba zombusazwe kumele zilungiswe ebhokisini ukuvota singaso zisikuvume ukuthi noma mbani kumbe ngumthetho wokhetho kumbe lidale lenkantolo lisikhethile abamile.
Igqwetha lehlaziya zombusazwe umnumzana kucacaphulu uphosela umbono wakhe.
Baphuzile ukuletha amaphepha abo e-nomination court ngakho sebephumile ekhethweni okusho ukuthi ibandla le-ZANU-PF selizangena ke likhijini ngoba abantu asebe-opposa nabantu abangenamaphathi amakhulu angakhontesta ukuzwayo. Abantu bazinuka amakhwapha sibone ukuthi kuphambaniseke ngapho ukwenzela ukuthi kusaza ngoba phela ule 1 week ule 2 weeks almost yokufayela amaphepha kufayela nge-last minute sesibonile ukuthi yinto okungamelanga siyikhuthaze kusaza.
Ibandla le-ZANU-PF lalile ukukhuluma ngesinqumo lesi kodwa izimoto zabo ziyabhotabhota edolobheni lakoBulawayo bayachichimba bethi sebenqobile. Ngimele Studio 7 ikamera mngeza Jesus Banda.
Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usendike umongameli Emmerson Mnangagwa uhlobo lwendizamtshina yehelikopta. Abamele uhulumende babika ukuba uPutin unike uMnangagwa indizamtshina le kwele Russia lapho uMnangagwa asemhlanganweni omkhulu weRussia Africa Summit. EleZimbabwe lathenga indizamtshina ezimbalwa kwele Russia okuthiwa zizasetshenziswa ukuthwala izigulane lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo. Kusenjalo eleRussia lithi lizanika eleZimbabwe, ele-Ethiopia, Somalia lamanye amazwe umumbu olesilinganiso esuka inkulungwane ezingamachumi amahlanu zamathani 50,000 tons ilizwe linye ngalinye. UPutin uthi ukudla lokhu akusoze kuhlawulelwe ngamazwe aza kuthola. EleRussia lisanda kuphuma kwisivumelwano sokuthwalwa komumbu, ingqoloyi lokunye kwele-Ukraine okulempi eyesabekayo. Ngesikhathi sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho eZimbabwe, uthi usokhuma lokuxoxa lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngolwazi ezilalo ngalolu khetho lezombusazwe eZimbabwe.
Iningi labadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa sebetshengise ukuthi balolwazi olukhulu ngokhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 ngabakazi kanye lezombusazwe. Kodwa iningi labeZimbabwe laba bathi abaselalo ethemba lokuthi ukhetho lungaletha inguquko elizweni labo. Baningi njalo abangafuni lokukhuluma ngendaba zezombusazwe besithi ziyabulalisa. Iningi labafuna ukukhuluma abafisi kwaziwe ukuthi yibo abatheni besithi besabela ukuthi lokho kungabadalela uhlupho nxa besethekelela eZimbabwe. Unkosikazi Melisi Yamkandla uthi lobanje ehlala kwele South Africa uzazi zonke izitemo zebandla lakhe leZANU-PF.
ZANU-PF hoyi, Mnangagwa hoyi, Musancube hoyi, asivukeni ngakomrade, asivukeni akugezi, akugezi komama, sambeni kwaDlamdima.
Unkosikazi Ellen Dlovu odabuka eTsholotsho uthi lobanje sekule minyaka eminingi wagcina ukuvota ukwazi kahle okwenzakala eZimbabwe ozombusazwe.
Imbala engiyaziyo embili ngiyazwe ezani PF oluhlaza lowe triple C olithanga. Ukuvota ke mina ngigcine ngesikhathi izaphu igwinywa izani.
Umnumzana Nelson Maphosa uthi yena akazihluphi ngokhetho ngoba esazi ukuthi alukaze luguqule lutho kusukela eZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980.
Izani PF ihlezi ukhetho iluropa njalo. Manje sineqembulele abathi triple C elibonakala lilamandla amakhulu. Lizonqoba ukhetho. Kodwa ke eZimbabwe ngokuba vele akula bandlela ke lanqoba ukhetho labaphambili labusa laphathizwe.
Lokhu kuphikiswa ngumnumzana Thabani Gumbo olokhe esaseZimbabwe. Wothi bandla lakhe lezani PF lizanqoba mgceke hathi ngokuqilibezela. Esithi umgokheli waleli bandla umongameli Emmerson Mnangagwa usenze izimanga kusukela engena esikhundleni sokuba umongameli.
Ukhangile imisebenzi esiyenziwe ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa uGetsi uselungisisile. Robert Capre Mugabe International Airport isichelisiwe uphakamise indlu yepalamende entsha kulesibhedlela ezimbalwa asezidilivile.
Ngakolunhla ngothi umnumzana Themba Sikhosana uthi ithuba lokuthi ibandla lezana PF linqobe kulolu khetho lingangentunjana yena lithi.
Ngibona i-Triple C engathi zohamba phambili, izithembiso abazithembisayo zibonakala zingathi zinhle. Yileyo generation eyazalelwa engcindezini sebethi ukuthi ku-enough abakubonile lobuhlungu ababuzwayo kusegazini.
Umnumzana Bongani Mathe, umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eJohannesburg, uthi njengebandla sebesebenze gadalala bezama ukufundisa izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa ngokuqakatheka kokuthi baphatheke kwezokhetho.
Wonke umuntu ipolitiki yosuku iyamthinta. Ukuthi isinkwa siyimalini namhlanje kudalwa ipolitics. So umuntu ongasondeziyo kupolitiki, ipolitiki yona iyamsebenza njalo. So kubalulekile ukuthi izizalwane zonke zibe kwazi ukuthi kwenzakalani elizweni and participate. Ngoba abantu bengathula nje bahlale emuva. Ilizwe liyaqhubeka lama politicians kuyawenza enze umathanda ngoba ibona ukuthi abantu abalandayo.
Banengike abangaziyo abameli babo khathesi emakhansilini ledale lephalamende. Inengi alazi njalo ukuthi ngobani abakhankasela ukubamela endaweni zabo ekhethweni oluzayo. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhala ngokuthi kazibhalisanga ukuvota okubangelwe ukuthi uhulumende ubancitshe ithuba lokuvota bese-South Africa lapho abasebenza khona. Ngimelesitulo 7 Johannesburg kwele-South Africa nginguThuso Khumalo.
Uhulumende uthi kuqakathekile ukuba abesilisa labesifazana bebe lamalungelo afanayo njalo abesifazana benze abakufunayo ngemizimba yabo hathi ukucatshangelwa ngabesilisa, kubika uMavis Gama.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni lamhla eHarare obuqoqwe inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke e-United Nations Population Fund obekuhlolisiswa isimo senani labantu emhlabeni ukwelamisa abantwana lobudlelwano babesilisa labesifazane. Bekunanzwa usuku lokuhlolisisa inani labantu emhlabeni wonke olwe-World Population Day okwakumele lunanzwe emhlaka 11 Ntulikazi. Njalo kuhlolisiswa impumela ye-State of the World Population Report. Umnumzana Moses Mike, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabesifazane, amabhizimusi amancane lokunye eZimbabwe, uthi kuqakathekile ukuba kulinganiswe amathuba lamalungelo abantu bonke.
Women's bodies should not be held captive to choices made by governments or other individuals. Women must be able to choose if, when, and how many children they would like to have.
Umsekeli womeli we-UNFPA eZimbabwe, uDr. Gulnara Kadraglova, uchasise kabanzi ngodaba lolu.
To give opportunities not only a matter of choice, but also some provisions that individuals can exercise their rights in terms of health, education, employment. It's about individual choice.
Isakamuzi seHarare, umnumzana Michael Mpala, uyakusekela lokhu.
ngoba nanxa yethethwe ebuye kithi nami ngimthethe wabuya kithi kusho ukuthi naye ngumuntu oqakathekileyo. So kumele sihlale phansi mina lo nkosikazi wami sikhulume sodwa sikwazi ukuthi abantu esizabafuna kumtshato wethu bangaki, njalo yena ufuna ukuyenzani kusiya phambili, ngoba nyakwanisa ukuthatha umuntu oyeyunivesithi aqede idigri lakhe aqede ezinye iy'mfundo zakhe.
Umpala uthi kuqakathekile njalo ukuthi abesifazane bephiwe amathuba lokutsho abafisa ukukwenza ngemizimba yabo.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi sibanayo mama laba la sikhulume labo sibabone, singaphonga ukuthi ngoba mina yimubaba so kumele ngibe labantwana abayi-5 abayi-10. Yena engakakhulumi ukuthi hayi mina baba ngifuna ukuthi at least ngomnyaka ongaka ngibe labantwana babo.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Abigail Mumpambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukazulu ngesisekelo sombuso ye-hashtag this constitution.
Kudingakala ukuthi omama namakhazana babe le mfundiso epheleleyo njalo egcweleyo uma sesikangalele zindaba, ngoba lezi ndaba sikhuluma ngendaba ezisensitive, zindaba ezefamily, zindaba ezesociety.
Kusenjalo unkosikazi Virginia Mwanikwa, esinye isiphathamandla se-commission ye-Zimbabwe Gender Commission, ukhala ngokuthi eZimbabwe konke okuhambelana lokwelamisa abantwana lokunye kukhokhelwa ngabesilisa.
If they are not the ones making decisions, to at least influence the decisions. Women then also do not have informed choice.
Uhulumende ophinde wakhala ngabantwana ababamba izisu besakhula, uthi kumele kumiswe lokhu ngoba kubisela muva abantwana abaningi abangamankazana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sengangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia liqhubekela phambili lihlasela kwele Ukraine, ikakhulu edolobheni le-Odessa lapho libhomba khona iziphala ezigcine ukudla kanye lezindlu zikazulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakweleNiger lithi lisekela ukugenqulwa kukahulumende kamnumzana Mohamed Bazoum ngabanye babo. Elefrance lithi lisahlolisisa okwenzakalayo. Inhlanganiso ye-ECOWAS layo ithi isadingisisa okwenzakala kule Niger. Inhlanganiso le kayisekeli ukungenela kwebutho kwezembusazwe. Iqhubekela phambili imidlalo ye-FIFA World Cup kwele Australia lakwele New Zealand. Emdlalweni edlalwe namuhla, eleNigeria linqobe ele-Australia 3-2, kwathi ele-Portugal lanqoba ele-Vietnam 2-0. Bathukuthele abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalamalunga asemiswe ukuncintisa kukhetho lwamalunga ejala lephalamende koBulawayo oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Abanye bachothoza umkhokeli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Tamisa abathi nguye owenze kwavinjwa amalunga alitshumi lambili 12 abuba kubandla leli ngumthethwandaba we-High Court. Kodwa abakubandla le-CCC bathi ibandla le-ZANU-PF yilo elenze ukuba amalunga alo avinjwe ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lo mnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC, lo mnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Ngokuselala kwenhlanhla sesifike kwi-situation e-worse than ekaMgqabe. UMgqabe lanxa wayekuzonda kumbe kusaba wayengakakuvaleli ukuthi kumle ekhethweni ayahamba ekhethweni ayekwenza kwenza ekhethweni. Laba esesibabona namhlanje asebesebenzisa ama-spot esivele siwazi ukuthi a-captured ngumnankagwa lo Virginia Mabhiza kusukela kudala. Namajazi abasala benikeza izimali nguhulumeni, mhlawumbe sesibona kuvela sobala ukuthi banikeze izimali zokuthi benzeni. Nanku phela sesile-judgment enje esingavumelani layo thina njengabantu nje beZimbabwe, sithi thina umuntu wonke kahambe ekhethweni odliwayo adliwe, kungabi lo muntu osabayo osuka asebenzise isandla semthetho.
Ye, ngena khonapho baba Moyo.
Ufotho lapha ukhuluma nje ngenhliziyo ebuhlungu, kodwa speaking from i-position which is uninformed. Yebo, naye sekakhutshiwe ekhethweni akusikho ukuthi bayazondwa akusibuzi abathandwa ngoba sesimele eqinisweni ama-conscience lawo abantu labo abakhuphisethweni kusukisela kuphome esinye ye-MDC esike bayowina kanye ilo Modi bazowawina futhi kuyi-by-election significantly awakho significant ama-conscience lawo ngoba noma ebe-contesta noma kade ngakhontesta i-ZANU-PF ngeke iswele 63%. Ngizathi ngibuyele futhi kuzizathu ubaba uphothi lapha ukuze abe kwazi inkinga isukele nakiwe uphezulu wabe uthamisa nge-strategy sakhe lelo kuthiwa i-strategy kabiki ba-appointe abantu abafanela ama-nomination form baba bababili baba bathathu baba baningi kwagcina sokule confusion ngasa kobulawayo ngokwazi kwami kulo ndoda okuthiwa ngumbuso Sifiso nguye kade kuthiwayena ngelastability wakhutha i-signature yakhe ikhona eveke. That's the reason why ithole ukuthi kuma-constituency amathathu azoktwelve ebelama-double candidate amanye asayinelwe ngumbuso amanye asayinelwa ngamanye ama-appointees akuthamisa. So benze njalo laba abantu imithetho is very clear i-nomination singavala 4 o'clock it cannot accept anything bona wese still 4 of their candidates submitted ama-nomination papers actually a day after the material time ngoba ungakhangela izikhathi ezisayithwe ngamaphepha ahambe e-highcourt abanye basubmite upset abanye ngama-2-1 but umthetho-electoral act is very clear i-nomination court ivala
ngo-4
ungathola ukuthi abasafildang ngama-provincial councillors ngoba bonke babemelela ishanisa ukuthi akhethe ama-councillors akhe waze waqeda ngo-4 batesebezaa kwi-nomination court besokungama-7-8 sokuleli and those papers were being defatally detective abangasayamukeleki.
Yes, ukubamba umlomo khonapho baba Moyo baba Mlalazi kuthiwa-ke ukhophe lukini la.
It's unfortunate ukuthi i-ZANU PF labanye abalandeli bayo bakubona ngaleyo ndlela. Asikele nini njalo kuzeka i-electoral commission ithi iyamukela amaphepha omuntu kuze kuyethaya u-4 umlungisi Moyo uyazi sike saba kuchepho amaphepha akho ungawasubmitha ezeka bawahlole ukubana ami kahle yini bangawahlola babona ukukhona okuseleyo bakuthi hambe olungisa lapha as long as usiwasubmithile or as long as siphakathi e-court u-4 echaya okusiyona isikhathi esakhe sibekwe yi-electoral court uyavalelwa ngitho lakhonapho even i-polling station ingathiwa ivalwa ngo-6 labo bantu abavele sebe-inside i-polling station belinde ukuvota bayavumeleka i-polling station ingaziye valwa even the-foreign day as long as labo bantu belokhu bekhona ku-qe permissible law so i-ZANU PF we are saying ukuthi instead of fighting ama-political battles ku-political ground kubehamba bayesebenzisa umthetho to fight political battles ngenxa yokwesaba so-ke inqumo lesi se-high court abantu be-Zimbabwe general basibhekile njalo ibandla le-TPC selipronounsile ukuthi lizasi-aphila so abangajabuli abakhuphi inyawo ezikhwameni omlungisi bami ukujabula ngoba udaba lusazohamba phakathi ibandla le-TPC nge-understanding yethu yasemthethweni i-appeal to the Supreme Court will suspend the High Court ruling.
Baba Moyo ngena khonapho ba
ngiyamuzwa angina bengingathi ukuthi siyajabulela bengithi ngenzela ukuthi uswazi lolu abaluthole lifike emakhodi kalube yisifundo bona balibandla elingenama-structure yikubona manje ma sikhuluma ngokulaphayo kulokho kuthele ama-candidate amagaki omunye ngowentumbane omunye ngowephumule omunye ngowempophoma something doctor labo bantu labo ngabe-TPC labo babefayele amaphepha abo ngesikhathi and bengithi ngibuyele futhi kulo babuhoho ukuthi no i-submission yakhe isoleke ukuthi nxa ungasubmitha i-defective nomination as long as still the same nomination and effectiveness without ahambe correct they are minor into e-signature is a matter because that's what defines ukuthi ngowaliphi bantu bona bathi bebuya babebuyenza amaphepha asayine laba ababefike ngo-4 ayesayine ngumbuso kanti le-court kwase kubuyeni a new thing so literally kabala they have to go and fresh paper.
Lapha lizwe umnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU PF lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla lesisibeqoqa le Studio 7. Bathabe okumangalisayo abadabuka eZimbabwe abahlala kule Botswana asebenza ukwenelisa ukuba izizalwane zakulelo lizwe kulandela isinqumo somthethondaba esikubeka sobala ukuthi umuntu sevunyelwa ukuba isizalwane zamazwe amabili, kubika umqondisi Dube.
Umthethwandaba waphezulu owe High Court kwele Botswana wanquma nyakenye ukuthi le Botswana kumele livumele ukuthi izalwane zalo zibe le dual citizenship, kodwa ele Botswana la kuphisa lokho laphanyeka udaba lo lemthethwandaba ophezulu owe Court of Appeal. Abamele ele Botswana abasanda kwethula umbiko othi kabasaqhubekeli phambili ngodaba lolu. Lokhu kusho ukuthi okwethulwa ngumthethwandaba we High Court ngomnyaka ka 2022 sokumele kusebenze elizweni. Lokhu kube izindaba ezimnandi kwabadabuka ezimba abahlala kwele Botswana ikakhulu abalemuli lezizalwane zeBotswana. Isinqumo esitsha sitsho ukuthi akusela sidingo sokuthi abeZimbabwe abafuna amaphepha awokuba ngabakwele Botswana ahlanekele ukuba ngweZimbabwe, njalo abantwana balabazali abadabuka emazweni amabili achiyeneyo akusela sidingo sokuthi bakhethe ilizwe elilodwa uma besenelisa iminyaka yamashumi amabili lanye i-21. Umnumzana Titus Nxumalo olemuli lesizalwane seBotswana uyamukele ngenjabulo inyathela elitsha phezu kodaba lwe-dual citizenship.
Ithela leli siyalithokozela kakhulu, kutshengisela ukuthi ihulumene eBotswana ihulumende yazi ngelungelo labantu ezwe labantu, ngoba iminyaka yonke le besivele sikhathazeka. Nxa ulahlekelwa yi-citizenship yakho yokuzalwa, uzwe ngani kulenye into elahlekileyo empilweni yakho? Impilo yakho ayisaphindi fane. Lanxa uphethe amaphepha lawo wabambile omabili, elinye ulibambe ngapha, elinye ulibambe nga, uzwa kusala ukuthi wehlukane lemvelaphi yakini.
Uqhubeke sithi njalo kibo abafuna ukuntshintsha amaphepha kutsho ukuthi akusoke kube lezidingo zokungena emaofisini achiyeneyo kudingwa usizo.
Izithupha zami zeBotswana lazo ziqakatheke kakhulu, zonke zisebenza okufana nayo. Le bantwaneni akusasihlukuluzi kangako, ngoba besiba lomsebenzi omningi okutshintsha amaphepha amaningi, amanyuzufe ungawaqedanga.
Unkosazana Sindiso Sibanda, isizalwane seZimbabwe odayisele iminyaka eminingi ephila kwele Botswana, uthi inyathela le-dual citizenship liqondile ikakhulu kukhanyelwe abantwana.
Ngithakazelela okwenziwe ngumbuso weBotswana ukunikeza abantu i-dual citizenship. Ngitsho njalo ngoba mina nginabantwana abangu-2 azalelwa eZimbabwe, ngumuntu weZimbabwe, but ngihlale lapha eBotswana for 25 years, abantu bami bazalelwe lapha. So kubanika ithuba elihle lokuthi bazikhethele ukuthi bangafuna ukuyahlala ngaphi. Njengoba izinto zingamanga kuhle ekhaya eZimbabwe, bahlezi lapha kuhle kumnandi. Kodwa-ke nxa izinto zingenzeka ukuthi zingahambi emhlezweni leBotswana, bazikhethele ukuthi bangabuyela eZimbabwe, bayihlale eZimbabwe.
Umnumzana Ntokozo Thebe olemuli kwele Botswana, njalo laye njengabanye bakhe abeZimbabwe uthi lokhu kuhle kakhulu ukuvumela i-dual citizenship.
Nxa i-government eBotswana isithi umntwana ozelwe li-foreigner like i-GT namaZimbabwe, he or she can hold i-dual citizenship eZimbabwe laseBotswana. It can help ukuthi lamhlanje sefuna uhambe sebuyele ekhaya, kumbe nesedecide ukuthi mbe lapha awusahambi kahle, sekudecide ukuthi ehlala kwelakini, kube lula kuye.
Okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana, umnumzana Sifa Sichuma uthi indaba ye-dual citizenship ibuye ngesikhathi esiqondileyo.
Silabaningi lapha asebethethe lapha, asebethethwe lapha. Uyathola ukuthi umuntu wakhona se uyafisa ukuphila indawo zonke, abantwana bazalwele lapha, labo bayafisa ukuthi bazikhethele ukubana kumbe omunye abefuna ukuba i-citizen kundawo zonke, ngoba uyabe ungakwazi ukuthi impilo yangaphi. So iningi labo kuba nzima ukuthi akhethe umntwana ukuthi ukhethe ukuba umZimbabwe kumbe ukuba umTswana.
Omele iZimbabwe kwele Botswana, umnumzana Henry Mkonweshuro ubonge okwenziwe ngele Botswana esithi kungenelana lokwenziwa iZimbabwe ngaphansi kwesisekelo esitsha sombuso esika 2013.
What it basically means is that all those with children born here will not have the
troubles of going through.
Lokhu kutsho ukuba abalabantwana abazalwa lapha abasoke bethwale nzima ngokugijima bezama ukuntshintsha amaphepha. Nabazali abafuna ukuba ngabalapha sekuza kuba lula kibo.
EleZimbabwe lalo liyavumela ukuthi umuntu abe le dual citizenship. Lokhu kumunyethwe kusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokungahlaliseki kwesimo somnotho eZimbabwe. Inengi eliphuma phandle kwelizwe ligcina liyakhe imizi njalo lathatha amaphepha oba ezalwane zamazwe afana leBotswana, South Africa, Bilitane, Melika kanye lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngokhetho oluzayo. Singagqibi uhlelo lwethu othi sikhangele besilazo. Umthethwendaba we-Court uthi abamele ibandla le-CCC kobulawayo akumelanga bencintise kukhetho. Sigqiba lapha uhlelo lwethu oluvalisayo. Umthombo sithoba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.